hondo yeIsrael neHamas iri kuita kuti mitengo yemafuta anoshandiswa nedzimotokari ikwire. Saka zvinoita kuti munoziva Zimbabwe tinoimpota mafuta, saka mafuta akakwira zvakuita kuti mitengo yezvimwe zvinhu zvese munyika inge ichikwira. Saka ndingati ndo biggest channel so far yatati taona iyo hondo yeIsrael neHamas iri kukanganisa kwete Zimbabwean economy chete but maeconomies enyika dzakawanda especially kuno kuAfrica. Kukwira kwemitengo yemafuta edzimotokari, mitengo yanga yagara ichingokwirawo zvakare. Saka hondo iyi yakutoita kuti kukwira ikoko kuti wedzerei zvinoafekta mitengo yezvinhu munyika, zvinoafekta inflation munyika, zvinoafekta competitiveness munyika.
Zvii zvamuri kukurudzira pari zvino?
Chatinonyanya kukurudzira ndechekuti nyika hombe dzakaita sana United States of America, wana China, wana Russia, even wana EU kuti washandise influence dzavo kuti vanga vachikurudzira mabato maviri aya weIsrael neweHamas kuti vanga vachiyananiswa, vanga vachigara pasi votaurirana voyananiswa poitwa an agreement inoita kuti hondo inge ichipera. Nekuti hondo haina chayakanakira, haina munhu wainobhenefita, inoafekta munhu wese whether uri kuAmerica whether uri kuZimbabwe because inoafekta maglobal macroeconomic trends namadevelopments anosanganisira iko kukwira kwezvinhu zvakaita semafuta.
Kukwira kwemafuta uku mungazoona kuchikanganisa zvimwe zvinhu zvipi munyika yeZimbabwe nepasi rose?
Zvoita kuti muwe neinflation munyika uye nyikawo dzipawe ne yatinoti mueconomics recession, a slowdown in economic activities. Tisingatarisi kurasikirwa kweupenyu kune vanhu kuPalestine nevanhu vekuIsrael, tinongoramba tichikurudzira kuti pave nevanoyananisa mabato maviri aya anga achiwirirana kupedza hondo, nyika muwe nerunyararo.